RBZ yakaudza mabhanga ese munyika kuti apatsanure maakaunti evanhu vese kuitira kuti pave nenostro SCA iyo inopinda mari yekunze nereal time gross settlement kana kuti RTGS SCA nostro inoshandisa mabond. Asi kubvira pakaitika izvi pakati pagumi guru, vanhu vanoti ukatumira mari yekunze kubva kunostro SCA kuenda kune imwe nostro SCA kune rimwe bhanga, mari iyi inosvika yave mabond notes. Mumwe wevanhu ava ndemumwe mudzimai ati anonzi Amai Shumba, avo vanoti havana kupiwa tsanangudzo inogutsa apo mari yavakatumirwa nemwana wavo kubva kubhanga rake achishandisa nostro SCA yakasvike yave mabond.
Ndashavazoti chii chiri kuitika. Mwana wangu akanditumira $50 kubva mubhengi rake reStandard achindiisirawo bhengi rangu reZB. Pakuti ndichinoitora ndakapiwa $50. Saka $50 ne$50 zvinopindirana here?
Vanhu vakawanda kusanganisira nhengo dzeparamende vanotiwo havazivi kuti seizvi zviri kuitika kana RBZ ichiti pave nemaakaunts anoshandisa mari yekunze chete. Vanoongorora zveupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti vanhu vari kurasikirwa nemari dzavo nekuti RBZ yakaisa mutemo isina kuita gadziriro yakakwana. Mumwe mukuru mune rimwe bhanga uyo aramba kudomwa nezita rake sezvo asikabvumidzwe kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti izvi zviri kuitika nekuti pari zvino hapana hwaro hwekuti mari yekunze ibve kune rimwe bhanga ichienda kune rimwe bhanga ichisvika yakadaro. Ati pane vanhu vakawanda vari kuuya kubhanga ravo vachichema uye vari kudzorera mari kwadzinenge dzabva kune vaya vanenge vasingadei kutambira mabond notes. Governor weRBZ vaJohn Manguja vanoti vanoziva nezvedambudziko iri uye bhanga ravo riri kugadzirisa dambudziko iri. Vanoti bhanga ravo rave neurongwa hwedomestic interbank nostro SCA settlement system uhwo huchaita kuti mari inenge yabva kune rimwe bhanga iri madhora ekuamerica isvike kune rimwe bhanga ari madhora ekuamerica. Izvo zvisiri kuitika pari zvino.
Normally we don't send the money to one bank to the other bank, interbank. Supposed to go through one bank.
Zvinoita ndezvekuti kana uchitumira mari yekunze kune rimwe bhanga muno unofanira kutanga waita waya transfer kuAmerica yozodzoka muno. Saka izvazvo zviri kufadza vakawanda. Saka tangagadzira nzira yekuti izvi zviitwe muno sezvinoitwa RTGS.
Vamanguja vanoti vakaita izvi mushure mokuteerera zvichemo kubva kune veruzhinji, mizinda inomirira dzimwe nyika muno pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira. Vamanguja vanoti urongwa uhwu hunotarisirwa kutanga kushanda mukati memasvondo maviri ari kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.